veruzhinji munyika. Nasi vaswera vachitumira mashoko ekukoroketedza vaObama padande mutande reinternet, paFacebook, pamwe nepaTwitter, zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo dzakaitwa nezuro vachikwikwidzana navaMitt Romney veRepublican Party. Vamwe vanga vakapfeka zvipfeko zvine mufananidzo yechiso chavaObama uye vamwe vanga vachiimba vari pedyo nemuzinda weAmerica muHarare. Amai Thelma Mashonganyika, avo vanogara kumbare muno muHarare, vati vafadzwa zvikuru nekusarudzwa kwavaObama.
Ini ndinoti vaObama makorokoto, nekuti kuramba vachisarudzwa kake chipiri vachisarudzwa, saka zvichireva kuti vari kugona.
Muzvare Chenai Jokinyu, avo vati vanogara kwaMurehwa, vatiwo vafarawo nekuvhoterwa kwakaitwa vaObama.
Ini zvandifadza chaizvo kuti vaObama vadzokera. Zvinotifadza nekuti tiri kungodawo vatungamiriri vechidiki savaObama. Gore rino yemuZimbabwe tei tichidawo wedu wechidiki vatsvangirai. Vange varioka pahasha apa. Tsvangirai ndizvo, Obama ndizvo. Sisonge, Obama natsvangirai.
Mutungamiri wesangano reElected Councillors Association of Zimbabwe, kana kuti ECAZ, vaWorship Dumba, vati mafambisirwo akaitwa sarudzo dzekuAmerica anofadza zvikuru zvekuti chitsvambe chave kuhurumende yeZimbabwe kuti iite sarudzo dziri pachena sedzakaitwa muAmerica.
Isu tinoti sevanhu veZimbabwe vari progressive vanoda kuona munhu akasununguka, vanonzwa manyukunyuku nekudzoka zvakare kwaObama, vanova ndio leader wechange muworld yese vari kuvasikuda zvechibanditi, zvechibhinya nezvimwe zvese zvetiri kuona zviri kuitika muAfrica nekunana Middle East, uko kuti tine vanhu vachikufungidzira kuti vanhu kupfuura vamwe vanhu. VaObama munhu apangidza pakutonga kwavo kwese kuti munhu anoona vanhu vari vanhu vakafanana, vari equal before the law, vari equal before anything that this world can give.
Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvevashandi, avo vakadzingwa kuZANU PF, amai Tracy Mutinhiri, vati vafara zvikuru nezvaitwa navaRomney zvekubvuma kuti vakundwa musarudzo, vachiti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa muZimbabwe pose panoitwa sarudzo.
Apa paratidza maturity yemupolitics. And America was a big nation wo, and yavane democracy makora kati kuti vaseta precedents ne example wekuti kana vanhu vachita zvema elections hazvisi zvekurovana kana zvezvibhakera, and wo kana vanhu vahwina nevaruza vanofanira kuita congratulate each other, ahwina achitorawo office yake, aruza achiendawo kumba with dignity.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano idzva rezvekodzero richionawo nezveutongi hwejekerere reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya, vatiwo nyika dzemuAfrica pamwe nepasi rose dzinofanira kutevedzera mafambisirwo akaitwa sarudzo kuAmerica, vachiti zvido zveveruzhinji zvinofanira kuremekedzwa. Varuhanya vati chinofadza ndechekuti havana kumbonzwa masoja achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika musarudzo dzekuAmerica sezvinoitwa muZimbabwe.
Pfungwa dzavo ipfungwa dzinodzosera nyika sure, ipfungwa dzinoita kuti nyika yedu isaendera mberi. Asi chavanofanira kuziva kuti chinokosha kana maelections achiitwa zvido zvevana veZimbabwe, the sovereign will of the people veZimbabwe ndodzinofanira kuva. Kuri kuti naiva Smith pakadyiwa navaMugabe muna 1980 akati handina kuendinenda nokuti ndine masoja, ndine mapfuti, nyika yedu yaendera mberi. Zvinova Mugabe neZanu vokundwa naSmith mupambemvu kupa mutema masimba, ivo chavanotadza kuti vapiwo umwe wavo ropa ravo worudzi rwavo, tsvangirai avarya chii kana vakapuwa simba vadi varya Smithi mubvakure. Kukone wakakurikita vaMugabe.
Zimbabwe yakatarisirwa kuita sarudzo gore rinouya, asi veruzhinji vanotanga kuita mudumbu nguva dzose nekutya pose panenge potaurwa nezvesarudzo, sezvo sarudzo dzemunyika dzigara dzakaita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.